Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akananga vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 14 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Maprocesses achachatora nguva kuita achange achida kuti tiitaridze patience, tiitaridze runyararo, tinyadzise vaya vanenge vachida kuti zvinhu zvisabudirira.
MDCT yoita sarudzo kumanikaland dzakatarisirwa nevanhu vakawanda zvikuru. Mvura yokanganisazve kubatsirwa kwevanhu kumanikaland. Kambani yemetalon gold yoronga kutengesa migodhi mitatu muZimbabwe nenyaya yezvikwereti. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato REMDC rinotungamirwa nava Nelson Chamisa riri kuita sarudzo dzakatarisirwa zvikuru nevakawanda mudunhu reManikaland. Musarudzo dzakapedzisirwa kuitwa muna 2014, dunhu reManikaland ndiro chete rakadoma munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora kuti vakwikwidze chigaro chavainacho ichi mushure mekunge mamwe matunhu ose ati anoda vaChamisa. VaMonzora vakashura mare apo vakakunda vaChamisa musarudzo dzakazoitwa kuCongress yakaitwa muHarare. Parizvino vaChamisa vadomwa nematunhu manomwe kuti vatungamire bato vaMonzora nemumwe mutedzeri wemukuru webato iri vaElias Mudzuri vari kuti vari kudawo kukwikwidza chigaro chekutungamira bato havasati vadomwa kana nedunhu rimwe chete zvaro. Murongi webato muMDC vaAmos Chibaya vati sarudzo dzose dzavaita kusvika pari zvino dziri kufamba zvakanaka uye hapana munhu ati anyora tsamba yenyunyuto sezvinodiwa nebumbiro achiti haasi kutambira zvakabuda musarudzo dzaitwa. Mutauriri webato iri vaJacob Mafume vanotiwo havasi kushaya hope neimwe nhengo yebato iri vaElias Mashavire vekugokwe avakakwira kudare repamusoro vachiti sarudzo idzi dzinofanira kumiswa sezvo vachiti dziri kutyora mubumbiro remutemo webato. Mukuzeya nezvesarudzo dzekuManikaland tabata vaMafume.
Tiri muManikaland, vanhu vafara, tauni yose iri kufara, vanhu vabva kumativi mana eprovhinsi yese, Chipinge nevamwewo vabva kuChimanimani tinovatenda vakwanisa kubuda mumatambudziko avanga vari Nyanga, Mutasa, kwese vabva vafara, vapembera kuona purezidendi wavo, vapembera kuona leadership yavo, vafara Congress yedu iri kutanga nokuwanda kwaita vanhu kuuya. Maprocesses achachatora nguva kuita achange achida kuti tiitaridze patience, tiitaridze runyararo, tinyadzise vaya vanenge vachida kuti zvinhu zvisabudirira, vaya vanenge vachida kuti zvimire, nhunza tunza nenzira tine dziripovo asi tinodzikunda.
Tingatarisire kuti zvinenge zvabuda musarudzo dzekutsvaga vanonokwikwidza kuCongress zvingabuda nguvai?
Zvichabuda mangwana makuseni. Tichatarisira kuti vanhu vachatanga kuvhota, vatotanga kuvhota madzimai nemayouth vachavhota, tofunga for the next 2 to 3 hours, then main wing yozovhota, then tozoannounsa anenge akunda pakupera kwemavhoti iwawo.
Tiri kunzwawo kuti pane mumwe ari kuzviti nhengo yebato renyu akaenda kumatare achiti munofanira kumira kusarudza vatungamiri ava nekuti mazuva ekuita Congress asati akwana. Zviri kufamba sei?
Dare hari manage mapolitical party, hakuna munhu anoenda kudare kuti titarisire zvichaitika. Tiri kuita Congress yedu, anenge akanyunyuta, anenge ane zvaanoda kusimudzira, anouya kuCongress otaura. Igore rechi5 hatingapfuuri gore rechi5 tisina kuita Congress. Kana une chigumbu, tine maprocedure, tinotambira zvigumbu kuno. Ukada kumanya uko nekokoko uchiti uchatsvaga, tichango kusiya uri ikoko, chitima cherusununguko chichiinda mberi. Uyo ari kuti aenda kubatare, handisi kuti nhengo yedu. Nhengo dzedu tiri kusangana nadzo kumaprovinsi apo nepapo. Ndo kunotongwa nyaya dzeMDC, ndo kunotongwa nyaya dzeshanduko. Tiri bato revatsvene, hatirambi tichiinda kumudzimu kana kunoshopera kune mamwe matare atisingazivi. Tinofamba mugwara rechija ratakavasiyirwa navamogeni tsvangirai.
Mutauriri weMDC Pachikubu Mafume vari parunare kwaMutare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakaita hurukuro neZBC uye bepanhaure Herald iyo ichaburitswa musi wa18 kubvumbi pazuva rekupemberera kuwana kuzvitonga kuzere kwenyika. VaMnangagwa vakati muhurukuro iyi vari kuwirirana zvikuru nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, avo vanoti vari kurapwa kuSingapore pari zvino. Vanotiwo vaMugabe munhu wavanoremekedza zvikuru. Vakatiwo vanhu vanofanira kusununguka kutaura nyaya yeguku rahundi, asi vasingakumbiriri regerero pane zvavanonzi vakaita munguva iyi apo vainge vari gurukota rezvevasori. Mukuziya nezvemashoko ava Mnangagwa, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge tikavabvunza nezvekudyidzana kwavo navaMugabe.
Chokwadi chiripo ndechekuti ivo vaMugabe vave hariyo fanzinofa zvatinoziva tese, zvekuti makore avo panyika takatarisawo semunhu ati kurei aanogona kunge asina kunyanyowanda. Saka zvinogona kunge zviri pamwoyo pavoyo vaMnangagwa kuti kana vaMugabe vachizonge vachizororawo zvavo vazorore vasina chigumbu navo. Asi zvimwe zvatinoziva ndezvekuti vanotenge vaMugabe vanogona kutenge vachitoramba vari chipanga mazano chavaMnangagwa, nekuti ivo vaMugabe vanenge vakazotendawo kuti zvakaitika ndezvakaitika. Ivo vaMnangagwa vakatendawo kuti zvakaitika ndezvakaitika. Ndosaka zvisingashamisi vaZulu kuti munotoona vana vaMutasa vakudzokera kuZANU-PF, vana vaMutinhiri vari kudzokera kumusangano wavo iyoyo weZANU-PF, kureva kutoti pane panomboita makakatanwa. Asi machindarumaya nevanhukadzi vanozowanika vachikurukurirana, vachizodaidzana, vachizoti aya wakatakabva ndokure, saka ngatidzokerane. Ndoona sekuti ndizvo zviri kuitika ipapa.
Totarisawo imwe nyaya vakataura, vari kuti ivo vanhu vakasununguka kuti vange vachitaura nenyaya dzeguku rahundi. Semaonerenyu vaMabenge, nyaya iyi ingagadziriswa sei kuti zvibva zvaita kuti nyika ifambire mberi?
Pamuromo iwoyo vaZulu ndo panoshanda shumo yekuti totenda dzamwa dzaswera nebenzi. Ndinoona sekuti panofanira kunge pachifambirwa mberi manje, paitwe kuti kana paine mapoka anogona kuumbiridzwa kana kushandiswa aripo acho, asi ari mapoka ekuti tomboti semuenzaniso inenge iri kana Truth and Reconciliation Commission kana zvimwe zvakada kudaro zvakamboitwa kunana South Africa, zvaya zvinopa vanhu mukana wekuti vanotaura vasingatye, vanotaura vasingambunyikidzwi, nyaya yacho igozewa, vanobuda pachena vachibudawo pachena kuti tisi takaita izvi, takatumwa nanhingi vanenge vachida kuti vambosvima misodzi vasvimawo, asi vozonzi vanenge vachida kunzi vakomba nzete wewokomba nzetewa misodzi yopukutwa nyika yofambira mberi zvinganaka. Ndinoona sekutoti panotoda kuti vanhu vamire pachokwadi.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vachitaura vari parunare muHarare. Zvinhu zvaita manyama amire nerongo kune dzimwe nzvimbo dzekumanikaland, uko kwakaita dambudziko redutu mupengo kana kuti cyclone Idai, zvitevera kunaya kwemvura mune dzimwe nzvimbo kutanga nemusi wechishanu kuchipinge nechimanimani. Izva pakuti dzimwe nzira dzange dzambogadzirwa dzisafambike zvachose. Asi munyori mbazi rezve kuburitswa kwemashoko vanik mangwana vanoti hurumende yechina iri kuedza kubatsira Zimbabwe kugadzira migwagwa iyi. Mukuzeya nezvemamiriro akaita zvinhu munzvimbo iyi tabata mumwe mugari wekungangu kuchimanimani vapadon maguta.
Ya kwakanaka chaizvo. Kwese kwana risiti kwana mutongo. Ndanditaura neshamwari dzangu dziripo. Motikari dzacho dziri kufamba bhozi kwakwa Belgrade. Kune madhaka asingaiti vaswera vari isolated. Kusvika nezuro nanezuro usiku hwanhasi yanga yaanani. Saka nhasi ndopatopa mukana wekuti madhiredhi anga avhura. Mese muri kutedza nekugadzirisa munoita kugadzirisa kuti motikari dzifambe futi zviri nani. Otherwise masupplies angadzoka futi kumashure. Saka nhasi muno mungangu dzatosvera dzigadzira panonzi pacountry club. Pane bridge rakatorwawo ipapo. Kumberi uko pane panonzipa bridge dzausvika kuchato ndazvati papa ari kusotwa. Hamene kuna na skyline nekuti skyline ndazvati iti as much as. Saka vari disi nemheremhere kuzama kugadzirisa kuti zvii.
Tichitarisawo nyaya yekuwanisa vanhu chikafu, mvura yakachena nezvekupfeka. Zvamira sei?
Panhau yemvura tinoramba takaisimbirira. Pane vari kuuyawo nemvura inenge yakavhenekwa kudhara, treated water yavari kuuya nayo vachipawo iri muzvigubhu. Tinotenda isevhisi yakanaka inobatsira, but it's not the same. Because ukapa munhu 5 liters waungaramba wakatakura 5 liters kubva kwamutasi. Saka taikumbira kuti dai paita vanouya zvavo nemawater guard akati wandei nematablets ekutsika mvura. Because nyaya yemvura ichingori yeburning issue. Hatisati taona kuti zvanyatso kugadzirwa nenzira yatingafarira, especially mumalocation. Ndoiva machidzokora old location nemedium. Vanhu varingochera mvura mumarwizi vachimavega. Saka pane nyaya. Then zvekupfeka zviri kuuya. But distribution yacho haisikufamba zvakanaka nokuti vanhu vanongozvitaraidzi, munguva vanongokandirwa. Muno edha kutora one film waishaya wozoona dzimwe hembe taudziona dzakatsetwa masango mwakatova ovhasaizi asingakwani. Saka panoda kuti pagadziriswe kuti hembe dzacho kadai dzichidhoverwa manhu opuwa mukana wekuti anyatsotora zvaanokwana. Vanhu vasangobvuta vachingotora nezvavasingadi ozoti munzira worasa yeti kune dzimwe nzvimbo dzekuti vanhu vasati wana zvinhu. Yesterday chaiyo chaiyo vanokwana chikukwa vakasvika uno kuward 16. They traveled more than 25 kilometers. Kune vakauya achitaura kuti tiri kufa nenzaro. Hakuna chati chauya, vakangohora kamwe zvaidonhedzwa nendege. Unfortunately kwakazonaya mvura yakati wandei kuswera nezuru nanezuru. Saka kuchafambikiwo zvako.
Vapadon Maguta, mugari wekungangu kuChipinge East, vanga vari parunare kuChipinge kwakare. Tabatawo munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana, avo vanoti hurumende iri kuedza nepose painogona kubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko recyclone Idai, uye vachaomesera vose vanenge vachida kuba zvinhu.
Vanhu vari kushanda chaizvo siku nesikati. Vanhu hapana chatingashora. Tinoshora mbavha. Vanobava havatovashora, vane ruvoko vanofunga kuti ha panapa panenge pawanda mafuta, regaindiri namamwe kumba kwangu. Izvo tinoti pasi nazvo. Asi mukushanda kuri kuita vanhu vese nevari kubatsira vachiisa mari dzavo, makaona mutungamiriri wenyika vakaunganidza vemabhizimisi ende pakabuda mari dzakawanda zvikuru, izvo tinofara nazvo chaizvo. Kubvira kune vekuchina vari kubatsira kuvaka mabhiriji, vari kushanda futi usiku nesikati vasingazorori, izvo tinozvitenda. Vechiuto nemamwe mavolunteers, macivilians namachurch organizations vari kubatsira kuti zvirerukire vanhu vakapindwa nedambudziko. Aiwa tinozvitenda nokuzvikudza. Aiwa izvozvo tinozvigamuchira chaizvo. Mapathologists, mauniversities ese ari kuuya achibatsira kuti isusu university tinogona kudai. Vamwe vari kuti tinogona kudevelop a new type of settlement. Vamwe vove kunana nasi ndo vari kuita zvedna and so on. Vese ivavo tinozvigamuchira, tinotenda. Vanhu vari kushanda zveshuwa, vanhu vari kushanda zvemene mene. Asi panoshandwa pakadaro nyasiri hadzishayiki. Asi kana nyasiri dzikabatwa dzichafira mutorongo dzakapfeka makaki.
Mati vechina vari kubatsira vakatanga riini uye ndeapi mabasa avari kuita?
Vatiwanika nguvana pakaitika kubva vatikatira dambudziko. Ndofunga tanga kuti ndo rimwe rapfuura. Ndopa vakasvika ndokubva vatanga kutobatsira kuvaka mabridge. Munovaziva kuti kana vechina vovaka vanovaka kunge masvosve. Vanongoti zvatopera. Kana zvinongoita mujuru pachuro zviya ndo maitiro avanoita. Saka izvozvo tinozvikudza chaizvo.
Munyori mubatsi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana vari parunare muHarare. Bepanhau reSunday Times rekuSouth Africa rinoti mukuru wekambani yeMetalon Gold vamuzi Kumalo Vanoti varikuda kutengesa makambani matatu anochera mugodhi muZimbabwe anoti Mazoe, Shamva neRed Wing. Vakumalo vanoti varikutadza kubhadhara chikwereti chemari inosvika mamiriyoni mazana maviri. Kambani iyi irikutadzawo kubhadhara vashandi nenyaya yekunetsana nebhanga guru renyika reRBZ iro rinonzi nemakambani akawanda anochera migodhi harisi kunyatsovapa mari yavo zvakakwana. Munyori mukuru wezCTU vaJafet Moyo vanoti kuvharwa kwemigodhi iyi kuchaomesera vashandi zvakanyanya.
Mashoko anenge asina kunaka kunyanya kwatiri tinomirira vashandi nenyaya yekuti tiri kuona kuti mavasa anogona kutorasika. Taitarisira kuti tingawana mainvestors kana kuti mainvestors aripo anofanira kuenderera pamberi vari munyika. Asi kana vakutotanga kuti zvavaremera ndedzime nyaya dzaingogara chingotaura kuti environment iripo haisi kuvaka ufumi. Nyaya dzemari tingangoti mapolicies zvavo neenvironment iripo haisi kupa confidence kune vane mari kuti vapote varipo kana kuti vabudise mari dzavo kana kuti vaexpande.
Tombotarisa iwo makambani anenge achivharaya vamoyo, vashandi vari kupiwawo here mari dzavo dzemudyandigere?
Kwete, kune vese varasikirwa nemavasa nekuvharwa kwemakambani nevaya vanovaretrenchwa kambani chiripo. Makambanis ese ari kuisa mapayment plans vari kutadza kana kuita on nenyaya yekuti vanenge vachiti havana mari. Saka vashandi vakawanda vari kurasikirwa nemavasa vari kungobuda zvavo kusina zvavanazvo. Zvinonyanya kurwadza ndezvekuti pavanozoenda kumapenjeni kunodhirowa mari vano tinosangana nenyaya yekuti tinosvika vana Old Mutual vana Fidelity vachida kambani yakatogara isingaunzi mari yenyu kunoku. Taane makore mairi matatu mari yepenjeni yenyu isingauyi. Saka hapana zvatinokwanisa kukubatsirai kana mari idzodzo zvisati dzabhadharwa.
Munyori mukuru wezCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki cheYouth Forum chatinopakurirwa naMike Hove.
Kwazwai, 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 muri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki. Chandinokupakurirai svondorega rega, ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tirikubata nyaya yedambudziko raparadza upenyu hwevanhu vakawanda vechidiki munyika. Nyaya yekuti vechidiki vari kunwa anana bronko uyezve vachiputa zvinhu zvakafanana neglue kana kuti mbanje. Chinangwa chiri chekuti vari kuda kukanganwa matambudziko avakatarisana navo muupenyu hwavo. Vamwe vari kuti havana zvekuita nenguva yavo sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Vari kuti mabasa hakuna paari munyika haisi kubatika. Ngatiendei kuna vaCharles Nyoni, umwe wechidiki anorwira kodzero dzevanhu. Tinzwe zvizere. Vanyoni, maapinda muchirongwa mutara, zviri kufamba?
Ndinofara chaizvo, ndinokutendai nekuva neni pachirongwa chechidiki.
Aiwa, tiri kufara kuva nemi pachirongwa. Tiudzewo maonero enyu pamusoro penyaya yatiri kukurukura nhasi.
Ichokwadi chaizvo chekuti vechidiki vanosvikira pakuva vanotora zvinodhaka nekuti vanenge vasina zvokuita. Tese tinoziva kuti vechidiki vagara vakasikwa vaine simba rakawanda rekushanda nerekuita zvese zvavanoita nesimba ravo. Saka nhau yekuti vanenge vasina basa ravari kuita rinozovapa ivo kuti vazonoritsvaka kuda kuzvizorodza nekuzvinyaradza munhau yekutora zvinodhaka. Izvi zvinova izvo zvinokonzereswa nemamiriro enyika yedu. Tikatarisa mamiriro akaita nyika panyaya dzeupfumi, mwana wechikoro akapedza chikoro anogona kugara 10, 15, 20 years asina kana kumbobvira ashanda nenhau yekuti hakuna mabasa, hakuna zvekuita. Izvi zvinhu zvinozokonzeresa kuti vechidiki sevanhu vasina zvekuita vopesera vakungowana vachitora zvinodhaka.
Pari zvino zvinhu hazvina kumira zvakanaka, sezvo vechidiki vari kuchema-chema vachiti mabasa munyika hakuna uyezve mari mumabhanga hakuna. Chitiudzaiwo kuti vari kuiwana kupi kumari?
Mari yekutenga zvidhakamisa haisi mari yakambowanda yekuti ingaserotaura nezvayo, nekuti zvavanoita vechidiki vanosangana vogeza mota, vokumbira kana kuporisha bhuti mumastratohome kana kutengesa zvavanotengesa kana kutsvaga mari nenzira dzipi, vounganidza mari varipo 4-5 kuti vese vabatanidze vatemeka bhodhoro kamwe chete vanoeka bhodhoro ikako. Haisi nyaya yekuti mari inodiwa ipapo mari yakawanda.
Takambowana mukana wekukurukura nevechidiki vemasangano akanangana nekubatsira vechidiki munyika pamusoro penyaya iri mugango nhasi. Ivo vanoti vechidiki vekumaruzevha kumaruoko vari kupiwa mabasa ekunotengesa zvinodhaka. Pavanobatwa nemapurisa vanosungwa ndivo, asi vanopa mabasa havasungwe. Tiudzeiwo maonero enyu pamusoro penyaya iyoyo.
Ichokwadi chaizvo kuti zvinhu zvinotoitika munharaunda dzatinogara, asi chatinofanira kuitanga tacherekedza chakakoro chekuti izvi hazviitwe nemunhu wowese wenyika, rangofananawo nini anenge angomuka pamba pake ofunga kuda kuenda kunotora zvinodhaka kuti aedze kumbisa. Zvinhu zvinoitwa nevanhu vakuru vanotoremekedzwa munharaunda ndo vanhu vanouya nezvinhu zvinodhakamisa zvinosvikotsvaga vechidiki vanogara munharaunda vanodzivana nevakomana munharaunda kuti vavape kuti vatenge, nenhau yekuti ava vakomana vanenge vasina zvekuita uyezve vanenge vachitodawo kutsvaga mari nekuwanawo kurarama kuti vararame, vanotobvumawo kuti vatere zvinodhaka izvi kuti vatengese. Chakakosha ndechekuti hurumende kana yozoshandisa mutemo mapurisa osunga, haasunge vacho kwazviri kubva, anosunga ava vazobatikidzwa vachiringisa. Zvinova izvo zvinosiya vaiva vari kuunza zvinodhaka munharaunda kuti varambe vachiunza, nekuti vanenge vaine mari yekubhadhara pamwe chete neyekupa chioko mhume kana vabasa.
Nemaonero enyu, hurumende inofanirwa kuitei kubatsira vechidiki avo?
Tisati tataura zvitsva zvirongwa, tichitaura zvacho zvavainazvo. Pane bhanga ravakaita revechidiki rekutora mari, dambudziko rinoitwa nehurumende iri nderekuti bhanga iri rinozopedzisira rakushandiswa nyaya dzepolitiki kuti vechidiki vawane mari. Zvinova izvo zvinhu zvinokonzeresa dambudziko, nekuti kana tichitaura nezvenyaya yevechidiki hatina saidi ratinotarisa, tichitopa vechidiki vese semwana wese wezimbabwe anova iye ane kodzero yekuita mabhizimu ake. Varimo chaizvo vana vechidiki umo vanoti mabhizinesi ideas kwavo twakanaka, kwekuti vakawana rubatsiro rwemari kana neti vanogona kutiita timaburejeti kwavo vakatotanga vakatozopedzisira vaakutora vamwe vanhu vebasa. Asi kuti hurumende edu manje haizozivi kuti hapasi pese panoshanda nhau dzine chekuita nematongero enyika.
Aiwa vanyoni, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Ndatenda hangu, mufaro wangu kuvawo pachirongwa.
Aiwa, mhuri yeZimbabwe, tasvika kumagumo echirongwa nhasi. Tanga tina vaCharles Nyoni, umwe wechidiki anorwira kodzero dzevanhu. Ngatisanganei padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Ndiudzeiwo maonero enyu pamusoro penyaya yatava tichikurukura muchirongwa nhasi. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tikurukure pazvirongwa zvedu zvevechidiki panapa paStudio 7 munokwanisa kundinyorera ipapo zvekare. Anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Mike Hove, mhuri yeZimbabwe. Bye-bye.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Uye vateereri, musakanganwe kuti kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu tinenge tichikupai chirongwa cheLive Talk. Musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveLive Talk pano paStudio 7. Muchirongwa chedu chechitendero nhasi, tati regai timbokupei hurukuro yatakaita nababa Charles Charamba.
Ota uya one moyo yedio. Ota uya kusokutenda mambo. Ota uya kusokutenda. Ota uya kusokutenda baba. Ota uya kusokutenda. Ota uya one simba. mazuva ano ndofunga munoona upenyu huriko ndeve madamba refu asi imwe nguva zvekare kune masingles kunova iko kwakatangira recording industry kuti yaiburisa tumasingles saka tichaita misanganiswa yezvakawanda wanda but tine zvakawanda zviri mu 2019 izvo
kana vanhu vangu vanoda mwanetsa rangu vakazvininipisa vakasiya zvakaipa vakatsvaka chiso changu vakana mata ipapo ndiri kudenga ndichanzwa kuchema kwavo ndichapodza nyika yavo ndichavaregerera ndichapodza nyika yavo ndichavaregerera
pane dzimwe dzaakutotsikiswa here kana kuti zviri kufamba sei
dzimwe dziri kutsikiswa dzimwe dzakatsikiswa kare nedzimwe dzichatsikiswa nokuti kakuimba chinhu chokutumwa kaichi tinova basa redu chairo ratinonyatsokutoraramira saka kana tichizviita tinotoita nechido chedu nesimba redu resi saka ndiyo dzichange dzakawanda nokuti basa richipo
kuri kushumira shoko rababa vamwe vanoswera vapera kunyangwe namazwi chai kuri kushumira shoko rababa vamwe vanogara kure 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 nemisha kuri kushumira shoko rababa vamwe vanogara kure 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 netsimba kuri kushumira shoko rababa asi zviri chingeche
tikuona kuti munyika mune maita dambudziko repiracy iri muri kuzvifambisawo sei kuti murambe muchikwanisa kunge muri muindastry yekuimbai
tiri kuedzawo kuimburesa zviripo zvakafanana nezvedande mutande izvi zveintaneti netekinoloji dziriko asiwo approach inoshandiswa muzvinhu kazhinji zvakada kufanana nezvinotengeseranwa ndezvekuti you sell a product that also matches what's in the community, what's also usable nemaclients. Saka in this part of the world, we still have a clientele that is driving motors dzinobva kuJapan. Dzimwe dzacho dzinenge dzichitira maCD. Vazhinji vanofunga kuti tikavaudza kuti maCD achiri kukosha, vanofunga kuti takasaririra. Hatina kumbosaririra. But watinobikira music, ndiye anofanira kutiudza kuti tiri kumupa music iri pai. Saka kazhinji kana vaindi vekuZimbabwe kuno kunyanya, pavanotaura nezvepiracy unobva zvichinzi makasaririra. Kosei musiri kuita zvinoita vamwe. Aiwaka, anoteerera music yedu haasati aitawo zvinoita vamwe zvacho izvozvo. Achiri kumbofambawo nemotikari inorira maCD. Saka ndiye ari kuti ndinodawo maCD. Saka tiri kuedza zvese kuti tinge tichisimudza zvikero zvedu tichipinda muglobal village where they are using the internet as the main platform. But piracy, kabande kacho kanodawo zvemaCD. Yes, it is destroying the hopes of many musicians.
Tombotarisawo idzo nyaya dzedzimbo dzechitendero. Oh. Imi ndimi mane nguva yakati rebei muchirova musambo iwoyu uchiri kutambirwa zvakanaka here uye muri kuonawo sei vamwe vechidiki vari kuuyawa
musambo wenziyo dzechitendero wanga une kadisadvantage pamazuva awo ekutanga but wakasimudzwa kuti upinde mumainstream music kubva pavakapinda mumainstream music imomo vaakutambidzanawo limelight nemimwe misambo inenge ichimuka ukada kutarisa in the past 6 to 8 years, yes, we have been warming up to a new style, an indigenous kind of reggae, you know Zim dancehall. Chikana chino chichiuya chine zvachinoitawo kuvanhu vanenge varipo zvakafanana nemuenzi munyowani akasvika tinombopawo attention kwaari but gospel music ndo music it's the music that is going to last and it's going to get into eternity. Ndopa yakanakira kana kushatira kushamarari. Gospel music inoenda beyond the grave. Saka haisi music ichaoneka. Ichange iri pano. And yes, it also follows the dynamics of culture.
Tinotenda baba charamba vachitaura nezvemimanzi yavo pachirongwa chedu chechitendero nhasi. Aiwa vateereri, sezvo nguva yedu yapera, regai tikusiyei muchinzwa nhau dzeIzindebele naChris Gande. Ini ndini Blessing Zulu.
soku isi